varayirizi vaudza Studio 7 kuti havana kufara nenyaya yekuti vamupenge gwii vange vachida kutaura navo pamwe nevamwe vashandi vese vehurumende vachitaura vari pasi pesangano refederation of zimbabwe educators union of zimbabwe uno vemubatanidzwa wemasangano anomirira varayirizi munyika mutungamiriri weassociation of rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vaudza Studio 7 kuti varamba kusangana negurukota iri paine vamwe vashandi vehurumende vakaita sevasori
Chitaura nyaya dzabera mumba mutamba iye anoda kudzeruka nyaya dzedu achiuyisa vanhu vanozvigowa vanozvimwa vanoita mabasa vanoita mugovernment nevamwe mabasiyawo anenge aine masi zavo isusu kuti zvesekta nokuti nemaishi dzedu hatinokokwanisa kutaura naye chete kana akatiteza sekonzeo nekuti maishi zvikamaticha akafanana haamba nokuzitanganiswa nevamwe masoja achidzora minista iye makurisa ari zvoriva mita iye zvikatarisaivavo nekuti maipo asi tezezvini hwehosipenda chaiyo vane asociation yavo yemanesi nemaeosei
vati vamupenge gwi vakavakoka vachishandisa mubatanidzwa wevashandi vese vehurumende weapex council asi ivo vaida kukokwa vakazvimirira sevarayiridzi chete vati semienzaniso zvido zvemapurisa nevasori zvakasiyana nezvido zevarayiridzi
haana kutikoka nezira yakanaka aifanirwa kutikoka sefozeo sematisha enyeno akatikoka achishandisake hatiende kuzvinhu zveapex nekuti apex takaiona kubva kare kuti haisi kushanda kumirira masevhu sevhasi nekuti masevhu sevhasi ane madaivesinde saka kuapex kwesvika makunana pachinhu chidoko maticha akatoda zvakaita chizva mwana wechitsayokati saka isusu kuda kudotataura nai takazvimirira sematicha
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamupenge gwi mumwe mugari wemuharare vafarai mabeza vaudza Studio 7 kuti hurumende ine dambudziko rekuda kupatsanura zvichimo zvevashandi vayo vanoti mushandi wese wehurumende anofanira kubatwa zvakafanana uye hazvina kunaka kuti hurumende ibate vana chiremba zvinosiyana nevamwe vashandi vayo
pangopiwa mari vana chiremba vakapiwa mari dzavo munhu wese anoshandira hurumende akutodawo kuitirwa ende iyi tsika yagara iripo panguva yava mugano yekuti vanhu vaibvarikana sadzo dzavo kusvika ndonguva yekuenda kuhurumende nematimana vati vaibvata mugave vaida kufadza vanhu kungova pakutani vapiwa sorovishi mari yacho pasei sati tongoona tsika iyo ndoinoenda mberi
vapockets shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubata varayiridzi zvakanaka nekuti vanoita basa rakakosha chose
ndinoona kuti vadzidzisi vanofanira kubatwa mune zvakanaka even kana kuvakoka kugungano rekutaurirana kwacho zvinofanira kuratidza chiremerero nokuti ava ndo vanhu vanoswera ndevana vedu ende kuti nyika ibudirire hunge vana iva vatichwa kana vadzidziswa zvakanaka nevadzidzisi izvezvi tiri kunzwa kunzi mudzidzisi ari kumusha ari kuwana $15 as a bush allowance izvozvozvo zvinotityisei nekukatyamadza noti tikatarisa dzimwe nyika chaidzaidzwa mwari kupiwa 100% equivalent nemari yaari kutambira moti $15 mudzidzisi ari kumusha
masangano ose anomirira varayiridzi anoti association of rural teachers union of zimbabwe PTUZ zimuta nemamwe aramba kupinda musangano wanhasi uye ati nhengo dzavo dzicharamba mabasa kwekotoro inotevera zvimwe zvichemo zvavo ndezvekuti mari dzavo dzemuhoro dziwedzerwe zvakapetwa kaviri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.